Kuiswa kwaitwa vasilaigwa nandu kunonzi kuridza ngoma nesanhu pahumwe munhu akonzera mhirizhonga kusafara panyaya dzemaelection muna 2008 akakonzera nyonga nyonga hapana maresults akabuda SADC neAfrican Union zvikabudisa mareports ekuti atadzabata tikatarisavo munhu asati abuda pachena kuti achiri kuami here kana kuti achiri musivilian pamapepa avanyora havana kumbotarisa kana kutaura zvehistory yake yekusevenza kuami kutaridza kuti vari kuvanza vheki inofanirwa kunge ichibuda pachena kana vasingatauri kuti murume uyu akambosevenza kuami ari meja vasingazvitauri pahistory pake pane wavari kuda kuvhara kumeso vari kuda kurova imbwa vakaviga mupinyi chaanonzi agona ndechipi 2008 akakonzera nyonga nyonga 2013 vakaita maelections pasina voters roll vanhu vachishandisa mavoter slip 2018 maresults nanhasi hatizivi kuti president akahwinha nemangani hatizivi kuti chii chakabuda imomo president wedu vachamisa vakahwinha ne 2.6 million votes mavhoti akanyunguduka sechando chabuda mufiriji zeki yava kutaura saka isusu tine kunyunyuta nekusafara mainterview acho akaitwa nani vanhu vakakombeta vangani uye vacho vakaruza nepakai ende varamba vanaye vatsaridza kuti ivo vari kuramba vachiinda mberi nepfungwa dzanga dziri dzevamugabe munhu uyu haasi wekuti anogadzirisa maelection munhu wemusengabere anoita mavhoti ekusengabere
vachirumanzi tipeiwo maonero enyu
pane nyaya dzamaelection zimbabwe ndofunga zvagara zvinongozikamwa misi nenguva kuti NDC haisii yakabvuma maelections chavanobvuma chete ndeche apo pavanenge vachinzi vakahwina asi pavanenge vachinzi vakahwina ivavo vavari kusora ivava ndo vanenge vava pamaresults ndofunga izvi hakuna kwatinoenda nazvo tikatarisa kuti hei ndiani ari pamaelections and so forth whether vasalaigwana vaiva musoja vaiva mupurisa vaiva businessmen vaiva chii handifungi kuti it is an issue yatingatarisa pachirungu iye zvino NDC nyika ino yezimbabwe inorunyararo napamusoro pamasoja avari kuvenga yavo iye zvino nyika inorunyararo napamusoro pamapurisa asingadikamwe neNDC zvokuti vese veNDC iye zvino vachiita maralizi avo vanokumbira rutsigiro vanokumbira rubatsiro rwamapurisa avasingadi saka nyaya dzeNDC kuchema kwavo hachangova chijairira handifungi kuti munhu ari serious iye zvino pane munhu anotora NDC kuva serious iye zvino ndofunga munonyatsokuona pamatwitter akaitwa navashamisa vari kutukwana vanhu kuti iwe look ka we want bread and butter issues on the table kwete kuramba uchitiudza icho nechete nechocho saka at the end of the day hapana nyaya yatiri kutaura yapamusoro pamaelections maybe ndingataura pamusoro pamaelections kwokupedzira pakuti hakuna munhu anotrainwa kunyika ipi neipi kosi inorana nyaya dzamaelections but unotodzidzira uripo saka iye zvino vasalaigwana munhu atova neexperience kurana maelections uyezve maelections haahwinisiwi namaofficers maelections anohwinisiwa navanhu vanenge vachivhota kunze iko NDC haingati nhasi iyo yakawina maelections kana kuti zvevheki vanotadza kugadzirisa nyaya dzemaelections kumaprimary elections amacouncillors NDC yakadliwa koindwazve kumamps NCD yadii yakadliwa saka handivoni kuti pangangova neduta mupengo ramaelections ekuzonzi president weNDC ndiye ahwina asi kumacouncillors vakarohwa kumamps vakarohwa ende vachibvuma kuti kumacouncillors takarohwa kumamps kumasenators takarohwa saka nyaya iyoyofrom there vamafume manotitaura ndakanyarara from there ndokukwidza nyaya yavo kumatare zvikaongororwazve kuti producer evidence vakakonewa
vamafume
nyaya yekutonga nyaya yemaelection refuri akabva kudynamos dynamos ichitamba nehighlanders vanhu vehighlanders vangapinda here mugraund imomo refuri akabva kuhighlanders dynamos ichitamba supporters zeDynamo hapindi muground iroro. Referee wemaelections anokosha. Vasilai Gwana vakatadza kuita referee. Vane divi ravakarerekera. Musapinza mapurisa ese munyaya iyi. Mapurisa tinoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Masoja tinoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Ma polling stations aiva mukati memasoja, aiva mukati memapurisa, aiva mukati kwekuma prison. Tinoziva kuti President Chamisa vakahwina. Kwatakaruza ndoo pana vaslide wana apa pavakaverenga maresults asiri iyo. Isusu tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe rakavhotera vaChamisa. Hapana anoda Munangagwa. Kutonga kwa Munangagwa kuri kuvava segavakava.
Vachirumanzi.
Mukanyatso kutarisa mashoko ose atarwa ipapa papa. Handisi kuti pane chinomusoro chingavakanyika ino. Mugaro rugaro ruzivo kuti chii bato iri ragara rinongopopota. Chiri important ndicho kuti Zanu PF nehurumende iripo. Vari kutaura kuti zviri nani tiri kugadzirisa nyika. Ndosaka muchiona zvinhu zvakadai zvichitika. Ivo MDC vanga vachitoshuvira kuti hadi upenyu hwaoma. Asi nemapolisi ari kuitwa negovernment ino zvinhu zviri kutoratidza kuti zviri kunaka. Ndosaka muchiona
vachitaiwatiazvironzi
reload chi. Hakusina ndokutombumba vapera hapasina chokutaura. Shuwa shuwa mungataro za maelections mwedzi uno. Maelections ya kuraka pera.
Vamafume hanzi ya mudi kujigiwa sarudzo mkango jigiwa munotiza biriri kwa kadama wina munyara.
Zokwa di wana wangu wa birira kubirira. Chavataza kubai ekonomi. Nukuti vano karamari. Hapana nyika ya kada ye mno Zimbabwe yokuta haichina kana karenzi yayo. Haichina kana pa chibage. Iko zvino vari kuti chibage vaku importa 800,000. Yava nyika yakurambidza vanhu kutengeserana chibage ndo hurumende yamunangagwa. Yava nyika
yakurambidza vanhu kuisa mari.
Yakurambidza vanhu kunge vachigadzirisana mudzimba dzavo vachichengeta mari dzavo. Vakurambidza zvese zvinoita kuti nyika inge ichifamba zvakanaka. Ndokunonzi kutadza kutonga. Iko zvino vongocheba kuti Chamisa dai Chamisa adai. Sekunge vasina kana president. Vese vakutongotarisira kuti vaChamisa dai vauya vabetsere nyika. Asi tine shoko rakanaka kumaZimbabwe. VaChamisa vari kuuya kuzobetsera Zimbabwe. VaChamisa vane program yekugadzirisa kuti vanhu vange vachigara zvakanaka munyika yavava segavakava nekuda kwavamunangagwa.
Vachirumanzi petai chirongwa chedu. Pakaita mutauro wakadai kumasangano akaita seZika hazvizoite here kuti sarudzo dzinoitwa dzinoramba dzichiita mutauro?
Varume veStudio 7. Maelections kana munhu uchihwina munhu una vatsigiri. Maelections yawo habiriki. Ndozvamofanira kuziva izvozvo.